Iwani ndiwe anonzimanyepo nechikonzero chokuti kubva patapinda muutongi hwavamunangagwa taona kuti upfumi hwenyika yedu hune gadziriro yahuri kuita tisvike padonzvo ratiri kuda kuti nyika ino inge ichisvika panonzi apa middle class economy by 2030 chinova chirongwa chakaiswa munzvimbo nomutungamiri wenyika vamunangagwa uye kubva pavaisa makurukota avo mumahofisi makurukota ehurumende vakavamba chirongwa chinonzi transitional stabilization program chirongwa ichocho chakanangana nokugadziridza upfumi hwenyika kuudzosera panzvimbo zvinoreva izvo kuti pane zvinhu zvizhinji zvinoda kunge zvichigadziriswa zvanga zvichitadzwa munguva yeutongi hwamugabe
honorable kumalo munoonawo sei
kana minista achiti iye vamunangagwa vari kugadzira ikonomi kuti tisvike kwatatiri takabva sei mugabe wavari kuti ndiye wauraya nyika tatisingatengi chingwa ne$4 tatisingatengi cooking oil ne$25 2 liters saka zvavari kutaura izvi taneta isusu nengano ngano nenzara hazvifambirani handitika ari kuti vamugabe vaifamba vachikwereta mari kwese kwese vasingabhadhari manje manje so vaed vamunangagwa vanga vari kuchina vakauya munyika panapo tikaona kuzbc kuti wasaina madhiri nechina zvichireva kuti chikwereteka ichocho kuchina anga singasaini dhiri isiri mari yokukwereta akaenda kuus achiedza kuti asaine koko zvikakona akaenda kuuk zvikakona nyaya yezanu yokuti vafambe vachikwereta mari kune dzimwe nyika dzine mari hachisi chinhu chokutanga kubvira vakapinda muhurumende muna 1980 ndo zvavakaita mugaba aripa taitenga chingwa nedhola cooking oil tichitenga $2 nhasi makuti inini futi mapedza ipapo futi ndimi mauya makutiudza kuti bhondi neus akafanana bhondi ibhondi us saka taneta vakomana nengano dzenyii gadzirai nyika kana makonewa regai vanhu vagadziri taanzwa nekutambura
honorable mutodi pindai tinzwa
ehe I think vari kutaura zvavo nehasha zvokufurasteka kuti zvinhu zvadai mabhondi notes tinokurudzira zvikuru vanhu vemuzimbabwe kuti nyaya dzekuenda pamusika mutema vanhu vachinochinja mari ndo pari kubva mapuraizi avari kutaura yekuti hakuna chingwa chine mutengo we$4 chingwa chiri kuita dhora nokuti vaya vanobheka zvingwa vanowana mari yekunze kwenyika yezvavanoda kutenga kunze kwenyika kureserve bank saka mitengo yavo havana kukwidza then panyaya yavari kutaura iyo kuti aiwa zvinhu zvatonyanya kuoma kudarika panguva yamugabe ndofunga takaita inflation yakakura zvikuru muno munyika mune ikasvika kumakwindiriyoni chaiko asi zvose izvozvo havasi kuzvitaura nyaya yatoda kuti titaure ndeyekuti kare haagara ari kare handidi kunyange zvazvo tine vamwe makurukota ehurumende kana kuti vatungamiri vanga vari muhurumende yavamugabe vari muhurumende yatiinayeko zvino asika vamugabe ndo vanga vachitonga kare saka vanga vachiitawo mitemo yavo mapolicies avo saka taakuda kuona vamunangagwa kupinda kwavaita tione zvirongwa nokuti mwana haabva akazvarwa nhasi obva afamba uku kuchiri kuvamba kauku pane zvakawanda zvandataura kuti zvinoda kuti zvigadziriswe zveupfumi hwenyika tiite kuti hurumende irege kuramba ichitora mari yakawanda tichishaya mari yokushandisawo kugadzira zvimwe zvinhu zvinee zvichida kugadzirwa iyaya tinoti government expenditure ndo iri kuda kuti idzikire zvikuru uku hurumende ichiwana imwe mikana yekuwana nayo mari isi zvatataura izvi through taxation and so on taakuda kuti isu tisi mazimbabwenzi yenguva ino ngatichiisai misoro pamwe chete kwete kuti kana tapinda muparamendi muya tinotanga kusveeredzana nguva ichipfuura nguva ichifamba
honorable kuma
makatora mapurazi 2018 years down the line chakutenga chikapu kunze kwenyika
nhaimunondiudza
kuti inini imba yamuri kugara iyoyo kana iri 4 rooms for example ichiswa natobias zvenyu hatitauri zvemabhorodhoroku zvema130 toti 4 rooms zvaunge ndotenga ndopinda imomo ndopanza zvese 3 ndosara ne1 makawana nyika yakanaka mukatora mapurazi mungakonewa kurima minista makonewa kurima tine makoleji eagriculture vana vakaendeswa ikoko chamakakonewa kupulana